Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe itange yagadzirisa chimiro chayo kuburikidza nekuremekedza bumbiro remitemo pamwe nekodzero dzevanhu isati yafunga zvekukoka makambani ekunze kuti apinde munyika kuzodyara mari dzavo. Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa negurukota rezvemhando dzemoto vaJulai Moyo kumusangano wekuti America ingabatsira sei Africa munyaya dzemhando dzemoto wePowering Africa Summit uyo wakapetwa nechishanu chapera muWashington DC yekuti hurumende yeAmerica ibvumidze makambani ayo akazvimirira kudyara mari dzavo mukucherwa kwemarasha muZimbabwe.
Tatisu kunevo kuAmerica vehurumende ichangotanga iyi. Zvamati moda kushanda nesu chiregai makambani zenyu murambe muchiadzivisa kuti vasauya kuZimbabwe nenyaya yekuti imwi sehurumende mungava muchinetsana nesu sehurumende, but vanhu regai vazoinvesta ka kana vainvesta vanowana mari isuwo tichiwana kuti vanhu vedu vabatsirika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe ava vari muSouth Africa vanoti mashoko ava Moyo aya akakosha zvikuru sezvo vakataura vakamirira Africa yose, asi vanoti panoda kuti nyika dzacho dzemuAfrica dzitange dzabatana dzotaura shoko rimwe chete nezwi rimwe chete.
Chechipiri, Zimbabwe zveshuwa-shuwa inotoda kuti ipuwe nguva nokuti magetsi anopota chinesa, saka inotoda nguva kuti isati yabva mukoo kuenda ku netiyo clean energy panoda nguva, saka mashoko awo akati koshe. Chechitatu chendoda kupedzisa nacho ndechokuti tinokuda makambani wawo auye, asi nyaya iripo ndeyekuti dei kukwaita mutemo wokuti pavanouya ipapo vanhu veZimbabwe vanavo veZimbabwe tinokwanisa kuita here zvekuti toti 30% ndemalocals, sokuti tikangokoka nyika dzese dzichiuya ko vanavo veZimbabwe vozodii pamberi apo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenaimwe yemutambasere vari kuBritain vanotiwo vemabhizimusi vekunze vari kukokwa nehurumende vanogona kutya kupinda munyika nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzekodzero dzevanhu nehurumende uye kusakosheswa kwemitemo inobata nyaya dzemabhizimusi pamwe nekusaremekedzwa kwebumbiro remitemo.
MuZimbabwe takatarisana nedambudziko rekuti makorts edu, justice system yedu, haisi kuenderana, haisi kufambidzana nebumbiro remutemo remunyika. Tinoona kuti vakaita sana Blessed Mhlanga vanosungwa nenyaya dzematongerwo ezvenyika vanenge vachitarisirwa kunzi havapiwi bail, asi bail inenge ichikurudzirwa pabumbiro redu remutemo. Izvi zvinoita kuti vanenge vachibva kune dzimwe nyika vazeze kuti kana ivo vakasvika panguva yekuti vadzvanyirirwa kana kuti vabatirirwa vachazokwanisa here kuwana justice mumakorts akadai. Izvi zvinoita kuti vave nekuzeza kuuya nemari dzavo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotsigirana namuzvare mutambasere vachitiwo vemabhizimusi vekunze ava vanotarisa zvakawanda vasati vapinda munyika kunodyara mari dzavo.
Nyango vakatambira mashoko iwayo, asi kuti vazokwanisa kuuya munyika imomo kuzoita zvinodiwa nehurumende, vanenge vatarisa zvunhu zvinoitika munyika imomo, zvinoti izvo matongerwo enyika. Vanotarisa zvekare ufumi hwenyika kuti huri kubatwa sei kwamakore esaya, kuitira kuti vakazorima mari dzavo munyika imomo vanenge vachiziva kuti mabhizimisi avo achange achibatwa zvakanaka sokubatwa kuri kuitwa ufumi hwenyika. Vanenge vachitarisa zvekare kuti magariro avanhu yatinoti masocial factors ayaya akamira sei, kuti munouori here, kuti munoumbavha here humwe vohu, vagozotarisa mitemo yamabhizimusi.
Ko iwo makambani emuAmerica anobvumidzwa here kudyara mari dzavo muZimbabwe? Muzvinafundo Masocha vanoti
mutemo waAmerica wava kubvumidza makambani omuAmerica kuti arime mari dzavo muZimbabwe, asi zvozongoendirana nokuti zvunhu muZimbabwe zvakamira sei.
Kunyange hazvo pasi rose paine kurudziro yekuti marasha amire kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusvibiswa kwemweya wekufema, Zimbabwe iyo yave nemakore ichitarisana nedambudziko rekushomeka kwemagetsi inonzi haigone kusiyana nemarasha pari zvino sezvo isina imwe nzira yekuwana nayo magetsi angakwanira nyika.